Gwaro raburitswa nebazi rezveutano rinoti mudzimai wemuHarare ane makore makumi maviri nemana akawanikwa aine chirwere checoronavirus mushure mekunge ashanyira Britain. Verapid Response Team vanonzi vakaenda kumba kwemudzimai uyu mushure mekufonerwa vakasvikoongorora mhuri yese. Pari zvino utano hwake hunonzi hausi panjodzi. Bazi rezveutano rinoti riri kuita zvose zvarinogona kuramba richiongorora utano hwevarwere ava uyezve neavo vese vangadai vakasangana navo. Chirwere checoronavirus chavhiringa pasi rose uye kukonzeresa kuti vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vagare mudzimba dzavo senzira yekuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Pasi rose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu ezviuru vabatwa nechirwere ichi icho chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe nezvishanu kusanganisira Zororo Makamba wemuZimbabwe uyo akashaya mwedzi wapera. Nyika yanyanya kuvhiringwa necoronavirus America iyo ine vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru uye vanhu vafa munyika iyi vava kudarika zviuru gumi nemazana mapfumbamwe. Italy ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa avo vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mashanu ichiteverwa neSpain iyo ine vanhu vafa vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu nemazana mashanu. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kuita ongororo yavo pavanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus, mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Wenceslas Nyamayaro vanoti vanoendesa masambos avanenge vaongorora kuSouth Africa senzira yekusimbisa ongororo yavanenge vaita munyika. Dr. Nyamayaro vanoti izvi hazvireve kuti nyika haigone kunyatsoongorora kuti munhu ane chirwere checoronavirus here kana kuti kwete, asi vanoti zvavari kuita ndizvo zvinokurudzirwa neWorld Health Organization.
Tanayo, then you can send to South Africa just for confirmation check, because it's a laboratory there in South Africa. You can find out to doubt is it or not, because we test ourselves, find a deposit, then we send for confirmation is it correct. It's just WHO's regulation. Otherwise we have...
Dr. Nyamayaro vakurudzira hurumende kuti ongorore vanhu vose vanopinda nendege munyika kusanganisira nhandare diki dzevanhuwo zvavo dzakaita seCariba nePrince Charles Air Drone. Dr. Nyamayaro vanoti dunhu ravo rinoda mari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora kuti vawane zvikwanisiro zvekurwisa chirwere checoronavirus, uye vanoti dunhu ravo rakasarudza nzvimbo gumi dzachengeterwa vanhu vanenge varwara nechirwere checoronavirus.
Tumandenge tomhara pese pese mukatu tunotunzira zvakawanda but also aerodrones
mune imwewo nyaya, sangano rakazvimirira reNGO Forum razivisa mugwaro ravo raraburitsa nhasi kuti ratambira nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinosanganisira nyaya 110 dzekusungwa kwevanhu munzvimbo dzinoti Masvingo, Gweru, Bulawayo, Hwange, Harare neChinoyi, nyaya dzekurohwa kwevanhu 56 munzvimbo dzinoti Zvishavane, Hwedza, Harare, Masvingo, Bulawayo neChinoyi, uye nyaya ine dzekushungurudzwa kwevatore venhau munzvimbo dzinoti Harare, Mutare, Gweru neChinoyi. Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kusungwa pamwe nekurohwa nemapurisa nemasoja apo vanenge vabuda mudzimba vachitsvaka zvekudya. Hatina kunzwa divi remasoja panyaya iyi, asi mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland West amai Priscilla Makotose vakabvuma svondo rino kuti vari kusunga vanhu vakawanda uye vanedambudziko rekushaya zvipfeko zvinodzikisa kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus.
Ndiyo PPE ndo chekutanga chiri kunyanoti concern nemasanitizers. Our other concern of course is prisoners. People are continuing to commit crimes and we are making arrests.
Senzira yekuderedza kupararira kwechirwere checoronavirus, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavhara nyika kwemasvondo matatu. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.